Aiwa, ndinotenda Simba ichikuti tiite kuAtlanta chiri pa mapato maviri. Kune vaimbi varikubva kuZimbabwe. Sekuziya kwedu tese vaimbi vazhinji vari kutambudzika nedambudziko rezvinodhaka. Mazuva apfuura aya takaona chivhidhiyo chaitenderedzwa pasocial media chemuimba anonzi Dobha Don achinetsekana aripo nemadrugs. Uyu muimba ndakatombotaura naye achishupika achida rubatsiro. Kutaura naye ndakanyatsonzwisisa kuti vaimbi vazhinji vemuZimbabwe vari kunetsekana nezvinodhaka. Kusekuziya kwako kutanga kwatakaita nyaya yezvinodhaka izvi, nyaya yehanzva dzangu anoita zvinodhaka ane muimbi zvekare akaita kuti ndinzwisise. Uyezve vaimbi ndo vanove neinfluence, vanokwanisa kuudza vamwe kuti tichinje zviri kuitika kumba.
Saka muri kutarisira kuungana nevapi? Tiri kunzwa mabata vaimbi vari kuuya.
Pavaimbi vari kuuya pana muimbi wechikadzi anonzi Tami Moyo. Vanasikana vatambura, saka tinoda kuti vavewo vamiririre vatange kutaura, vasumuke vataure izvozvo. Pana chikomana chiye chinonzi Pop Ten, vanhu vese vanochiziva. Uyezve kune muimbi wedu ari muno ari kunana Dallas anonzi Julian King, Zebron neumwe anonzi Spoko, vese vavo vachanga vakagara tichitaura. Toda kuti tinyatsoizeya pachena, pasina kuvanza, pasina kudii, kuti tinyatsoikurukura ifumuke. Nyaya inoda kutaurwa kuti ifumuke.
Imi muchiona nebasa ramabata kusvika pari zvino, vamuri kutaura navo vari kuitambira sei? Vanogamuchira here kuti kunogona kuve neshanduko?
Zviri kuenda zvichichinja. Sekuziya kwako patakatanga chitaiko chaiko, vanhu vakanga vasingade kutaura, vanhu vainyara, vanhu vaive nekahunhu kedu kayekekumba kekuti hatifukure hapwa. Asi madrugs ariko mazuva ano, sekuziya kwako, akaputika, anoputika. Haasi aiye kuti munovanza munhu mogara naye, aiwa anotobuda otanga kufamba nechi nenzira. Kuzve zvekuti muchavanza hapana, pfungwa dzinenge dzarasika. Saka isu tinoshanda nevatinoti maparents, vaberekika vatinoti macaregivers, ndo vacho vari kuchengeta vanhu vari kunetsekana. Saka tinotanga kuvadzidzisa ivavo kuti vatambire dambudziko ravainaro. Varitambira vanofanira kuritambira vachiziva kuti idambudziko rechirwere chepfungwa. Vanhu vazhinji ndo pavasiri kuziva ipapo. Tikapabata kuti chirwere chepfungwa, tinochinzwisisa sekuruziya kwatinoita chirwere kana kenza hativhunduke. Kana munhu akaine kenza tinoshanda naye kusvikira zvanaka. Asi tikanzwa kuti munhu ane chirwere chepfungwa chekushandisa zvinodhaka, hatizvibati, tinoti anozviitisa. Saka tinobva tangosairira semombe.
Asi vari kuwana rubatsiro here? Iyo kunyanya vechidiki ava tiri kunzwa kuti ndo kwazvakanyanya kuremera uko.
Kuri kurema nekuti vanhu vari kuita zvekubatsira vashoma vari kupa rubatsiro chairwo chairwo rwekuti nzvimbo dzekuti vaende kunobatsirwa. Vazhinji vari kuita zvekutaura zvekungo makampeini nekuti ndo zviri nyore, ndo zvisingadechi mari dzakawanda kuti zviitwe.
Kurudziro yamungasiriwo ruzhinji rwakateerera nenhau iyoyi yezvezvinodhaka izvi ndeyekuti kudii?
Ndini chandokurudzira ndechekuti izvi zvakuda munhu wese. Nyaya yezvinodhaka iri kuda kubatwa semabatiro atakaita nyaya yechirwere cheHIV yekuti chinosvika pacommunity level, munhu wese akunyatsonzwisisa. Handiti vanhu vazhinji vari kuuya vachibva kune dzimwe nyika vachiti toda kuvhura, tada kuvhura rehab. Rehab is not haichisi chinhu chokuti tinoti it's a process. Inogona kuve process yeover two years, three years zvichienderana nemunhu. Kubatsira munhu anoshandisa zvinodhaka zvine matanho akareba, kubvira paachabva ikoko agodzokera mucommunity maanga ari muye futi anoda kuramba akabatwa akatsikwa naye. Saka ndinokurudzira kuti dai tangoshanda pamwe chete, dai tangofamba tichitaura rimwe chete, tirege kunyara, tirege kubvuma vanhu vari kutengesa madrugs mumacommunities medu. Takanyarara tichitoziva kuti maive pane exito, mapurisa ariko, ngavasungwe vanhu.
Chirongwa ichi chekuAtlanta chichiri kuitirwa papi, mazuva api, nguva dzipi? Vanoda kuuya vagouya vachiziva kwekunanga.
Okay, so kune inonzi Zim Expo iri kuitwa kuAtlanta. Vanhu vanouya inonzi Someta Hotel Airport no chirongwa chedu isusu chiri kumusi Saturday 27 May pakati penguva dza 1 na 3 p.m. tinodaira kuti vanhu vanouya nekuti vana vatiri kusangana navo kumba vazhinji vabereki vavo vari kunze kwenyika kudiaspora.